Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu kukadzi 7 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ava nemweya kukusha zvavamwe vane mweya yevhairesi hatidi. Kana mweya yemusure kudenga anofara kana achiona vanhu vake vagere murugare, achiona tichiwirirana.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoti vanhu vanenge vakundwa musarudzo vanofanirwa kubvuma kukundwa.
Mutungamiri vedu kunyanya vaMunangagwa navachamisa sezvo varivo vari kutaridza kuti no vane rutsigiro rwakakura muZimbabwe. Kwete chete nekuti vane rutsigiro rwakakura muZimbabwe, asi nokuda kwekuti tine shure yekuti kana tikabatanidza vana veZimbabwe vari muzvipoka izvi, nyika yedu inotanga kuenda, tova nemuono mumwe chete.
Vaimbove murongi wemisangano yevechidiki muzano PF vaGodfrey Senengamo vanoti vaMunangagwa navachamisa vanofanirwa kutaurirana. Muzvare Mary Mubayiwa vanopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoti vanhu vanenge vakundwa musarudzo vanofanirwa kubvuma kukundwa, voshanda nekupembera nevanenge vakakunda kuitira kuti munyika muve nerunyararo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Pambe rine kuchena! Pambe rine utano! Pambe rine zvamupiyevhu! Nokubatana!
Vachitaura nhasi mubhangeti apo vanga vachitsvaira marara mumusha unogara veruzhinji wekuwadzana, vaMunangagwa vati vanhu vanofanirwa kuwirirana munyika uye kuti kana munhu akundwa musarudzo haafanirwe kuita zvemhirizhonga, asi kuti anofanirwa kupembera nevakakunda kuti munyika muve nerunyararo.
Ava nemweya kukusha zvavamwe vane mweya yevhairesi hatidi. Kana mweya yemusure kudenga anofara kana achiona vanhu vake vagere murugare, achiona tichiwirirana. Tine murayiro pabumbiro remutemo wedu yenyika, makore mashanu ese ese paanopera tinova nesarudzo munyika. Taita sarudzo iroro, vamwe vanohwina vamwe voruza. Vanenge vahwina farai, vanenge varuza farai nevahwina.
vaMunangagwa vati kana munhu akundwa anofanirwa kusiya zvinenge zvakamukundisa zvemhirizhonga, uye anenge akunda sezvavakaita oramba achiita zvinoita kuti arambe achikunda. vaMunangagwa vati bato ravo reZANU-PF rinokunda nokudaro richaramba richiita zvinokundisa zvekuenda kunonzwa zvichemo zvevanhu nekuzvigadzirisa sezvavakaita zvekuunza mabhazi anobhadharwa mari shoma yekufambisa.
Ozoongora kuti ko isu tahwina tahwina pamusana pei oramba uchiita zvinohwinisa, ivavo varikuzoti ndaruza pamusana pei osiya zviya zvinokuruzisa. Haleluya! Zvino zvanu zvinohwina, saka icharamba ichigadzirisa ichisimudzira zvinohwinisa. Ndozvokuinda kuvanhu.
Kunyange vamunangagwa vasina kudoma bato nezita, vazhinji vanoti ibato rinopikisa reMDC inotungamirwa naNelson Chamisa ranga richitaurwa. Asi mutevedzeri wemutauriri webato reMDC vaLuke Tamborinyoka vati bato ravo harisi kuzobva pachokwadi chekuti vamunangagwa vakabirira sarudzo, izvo vanoti Zimbabwe Electoral Commission yakabvuma nekuchinja zvakabuda musarudzo katatu.
Bipa chokorete kuti vamunangagwa vakabira sarudzo. Izvi zvakabudiswa nereport yakataurwa yakapiwa neiyo Zek pachayo kudare reparamende. So zvakabudiswa nechokwadi chekuti Zek pachayo yakadzikisa maridzo ayo katatu ichaadzikisa. Saka zvinovari sarudzo dzakaitwa muna 2018 dzakabiwa navamunangagwa ende vanoziva zvatiri kutaura nezvazvizvi.
Panyaya yeutsanana, vamunangagwa vati hurumende ichaisa mutemo wekuti motokari dzose dzinotakura veruzhinji, zvikuru mabhazi, dzive nemabhini ekurasira marara, sezvo zvakaoneka kuti vanhu vanenge vari mudzimotokari vanorasa marara nepamahwindo. Asi mumwe mugari wemubhangeti asina kuda kudomwa nezita anoti kuchenesa nzvimbo hakufanirwe kumirira zuva rinotsvaira mutungamiri wenyika sezviri kuitika mubhangeti umo makatsvairwa nezuro nekuti vamunangagwa vari kuuya.
Vanomira president zvinofanira kungoita orali vanhu vavaiti clean up vanochiclina each and every time.
Vamunangagwa avo vasvika mubhangeti nguva dza8 mangwanani dzavanga vachitarisirwa vaudza vanhu kuti vakurumidza nekuti vari kuenda kuAddis Ababa kuEthiopia nhasi kumusangano weAfrican Union. Ndakamirira Studio 7 mubhangeti, ndini Nunura Ijena.
Vaimboye murongi wemusangano muboka revechidiki reZANU PF vaGodfrey Tsenengamu vanoti kurwisa uori munyika kunobudirira chete kana vana veZimbabwe vakaita chirwirangwe zvisinei kuti vanobva kubato ripi rezvematongerwo enyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi, vaTsenengamu avo vakabviswa pachinzvimbo chavo musi wechitatu vati havakendenge nekumiswa basa kwavakaitwa. vaTsenengamu vatiwo kunyange hazvo vakabviswa pachigaro chavo havasi kuzonyarara munyaya dzekurwisa uori. vaTsenengamu vati chido chavo chekurwisa uori ndicho chapa kuti vatange sangano rinonzi Zim First Agenda iro rine chinangwa chekurwisa uori munyika. Asi vaTsenengamu vati hondo yekurwisa uori inobudirira chete kana vana veZimbabwe vabatana. Vati izvi zvinobudirira kana mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaita hurukuro nemutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa. vaTsenengamu vati vane chinangwa chekuunganidza vatungamiriri vaviri ava kuti vasangane musi wa21 kukadzi kuti vataurire veruzhinji zvikonzero zviri kuvatadzisa kuita hurukuro kuti vagadzirise matambudziko ari munyika.
Tiri kuronga isu seZimbabwe Zim First Agenda yatiri kuronga semovement yemacitizens yekupusha nhau dzavo kuti tikumbire kuti vatungamiriri vedu kunyanya vamunangagwa navachamisa sezvo varivo vari kutaridza kuti no vane rutsigiro rwakakura muZimbabwe. Kwete chete nekuti vane rutsigiro rwakakura muZimbabwe, asi nokuda kwekuti tine shura yekuti kana tikabatanidza vana veZimbabwe vari muzvipoka izvi, nyika yedu inotanga kuenda. Tova nemuono mumwe chete, simba redu rese torisa panzvimbo imwe chete, toshandidzana. Tinofungira kuti tine patinokwanisa kusvika. Hongu hatingapedzi matambudziko edu ese, asi tinofunga kuti iringe riri danho rekutanga rekuti matambudziko atinawo muZimbabwe ange achipera.
vaTsenengamu varamba mashoko ekuti pane vari kuvashandisa mubato reZANU PF vakati vana veZimbabwe vese vane chido chekurwisa uori ngavabatane navo kuti vapanane mazano ekuti vangapedza sei uori munyika.
14 wemwedzi uno watiri waFebruary tiungane sevana veZimbabwe kuti tirangane tiite maonera pamwe pakurwisa dambudziko reuori rakonzeresa nyakanyaka mune zveupfumi munyika yedu ino yeZimbabwe.
vaTsenengamu vaudzawo vatori venhau kuti vanokatyamadzwa zvakanyanya nekumiswa basa kwavo mushure mekutsoropodza vamwe vana muzvina bhizimusi vasiri mubato reZANU-PF. Vatsenengamo vati vanoshamiswa neutungamiriri weZANU-PF uho husina kuvamisa basa pavakamboita musangano nevatori venhau gore rapera vakadoma vamwe vakuru mubato iri kusanganisira vaObert Mbofu navaJoram Gumbo panyaya dzeori asi vozomiswa basa vadoma vanhu vasiri nhengo dzebato iri.
Ya, ndinotaridza kukahadzika kukuru sekukahadzika kukuru kuitikawo zvakare nevana vazhinji vemuZimbabwe. Kuti patakadoma vakuru vemusangano kuti vane mabasa ehori avari kuita musangano hauna kumbofunga kuti dzinga. Asi patadoma vanhu vasina chekuita nezvigaro zvekumusangano kunze kwemumwe chete anonzi Tafadzwa Musarara. Taona taakudzingwa mubato, taakutorerwa mapositions yedu eutungamiriri, taakunzi tinofanira kuenda kuchikoro chinodzidzisa gwara remusangano. Izvozvo zvatipa kukahadzika kuti chii chaita kuti zvidaro.
Studio 7 haina kukwanisa kutaura nemutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba sezvo nhare mbozha yavo yanga ichinetsa kubata. Asi gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vaudza Studio 7 parunare kuti hurumende haina zvaingataura pamusoro pemashoko ataurwa navatsenengamu sezvo vanga vachitaura pfungwa dzavo. Mutauriri wevechidiki mubato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaSteven Chuma vati seMDC vakabvira kare vachitaura nyaya dzekurwisa uori. Vachuma vapomera vamunangagwa mhosva yekuva neuori vakati havangagoni kurwisa nyaya dzeuori munyika.
Uori hunofanira kurwiswa nekuti uori wakashata hunoita kuti nyika isaenderera mberi. Asi isu seMDC we are very clear kuti nauye kurwisa uori tinofanira kutanga nekubvisa watingati pachirungu Archbishop weuori.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Musangano weTripartite Negotiating Forum kana TNF wemazuva matatu wanga uchitwa muHarare pakati pevamiriri vehurumende, vamiriri vevashandi pamwe nevamiriri vevashandirwi wapera nhasi pachinza hapana kuwiriranwa panyaya yekuti gungano iri rotara here mari dzinofanirwa kutambirwa nemushandi wepasi kana kuti dzoramba dzichitarwa nemakambani achiwirirana nemasangano anomirira vashandi kana kuti maunion. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti nyaya yanetsa ndeyekuti votangira pamari inoita kuti mushandi wepasi akwanisewo kufema mbichana kunyange hazvo isingagone kumuraramisa. Studio 7 yakundikana kubata vamiriri vehurumende pamwe nevevashandirwi vari muTNF kuti tinzwewo mativi avo. Ngatinzwe hurukuro yataita navaMoyo pamusoro penyaya iyi.
Musangano wange uripo weTNF wange uri musangano wokuona kuti nyaya dzinonetsa, nyaya dzemari, nyaya dzeufumi, nyaya dzekuti hurumende ingatizana sei nemaemployers kana vashandi dzingaitwa sei kunyanya nyaya dzemari. Saka ndiyo nyaya yange ichikurukurwa kwamazuva afura aya. Pane dzimwe nyaya dzange zvisina kuwiriranwa dzabva dzadzorerwa kuti zviongororwe.
Chii chikuru chamatadza kuwirirana?
Inyaya yekuti tinotangira pamari kuti munhu tingati iyi ndiyo mari yemurombo wekupedzisira haigoni kumuraramisa asi inogona kumbomutemesa bichana. Imari ndiyo mari tiri kutadza kuwirirana iyo zvino. Tiri kufungidzira kuti nekutaurirana kuri kuitika maemployers achazokwanisa kuona patiri kufa towirirana kuti minimum wage tingati iri nani yekuraramisa mhuri iri minimum wage yemari. Maemployers havasi kuda kuti nyaya dzemuhoro dzitaurwe kuTNF. Vanoda mastructures agara aripo kuti vashandi kumakambani ndivo vanofanira kudecide nyaya yemuhoro. Isisu tiri kuti yanyaya yekuti tikwanise kusimudza murombo. Pakaipapo hatisi kuwirirana.
Saka munotarisira zvakare riini kusangana semusangano weTNF?
Isisu tinoda kumbowana nguva yokutaura nemamembers kuti ndepapi patiri kukonana nemaemployers. Kana tawana mandate kubva kuvashandi kuti tinokwanisa here kukompromisa kufura zvataita tichatonyorera iyo hurumende kuti takutoda musangano.
Vanga vari munyori mukuru wezctu vaJafet Moyo vari parunhare muHarare neStudio 7. Varairidzi nevabereki vanoti vakatyamadzwa nehurumende iyo yakwidza mari yebvunzo dzeordinary level neadvanced level zvakanyanya, izvo vanoti zvichatadzisa vana vakawanda kunyora bvunzo idzi. Godwin Manguja anoti panyaya inotevera.
Bandiko rehurumende rinoona nezvebvunzo reZimbabwe School Examinations Council kana kuti ZIMSEC ranyorera zvikoro zvese munyika richizivisa nezvekukwira kwemari yebvunzo dzeone A level kutanga muna chikumi. Chiziviso ichi chaonekwa neStudio 7 chanyorwa nemutevedzeri anoona nezvemari muZimsec Amai Z Muzenda. Chinoti chidzidzo chimwe cheO level chave kuita zana nemakumi mapfumbamwe emadhora kubva pamadhora gumi, kwozoti chidzidzo chimwe cheA level chakwira kubva pamadhora gumi nemashanu kusvika pamazana matatu nemakumi mashanu nerimwe emadhora. ZIMSEC inoti vanoda kunyora bvunzo muna chikumi vanofanira kunge vabhadhara mari iyi musi wa28 kukadzi, kwozoti vanoda kunyora bvunzo muna mbudzi vanofanira kunge vabhadhara mari iyi musi wa27 kurume usati wasvika. Vanononoka kubhadhara mari idzi vanozobhadhara mazana maviri nemakumi maviri nemasere emadhora pachidzidzo chimwe paO level, kwozoti madhora mazana mana nemakumi matatu nemaviri paA level. Mumwe mubereki asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti hurumende iri kuramba ichiomesera vabereki avo vakatoomerwa nechakare.
Izvo taurwa hazvikwanisiki. Vanhu vari kumhanyisana nefees, izvozvo vomhanyisana zvakare nevana vamwe vari kuenda form 5. Titarisai madhesi anonzi ari kuvharwa, mari inenge yabva kupi? Mari yawandisa, vabereki vari kumbotambira mari, indastri yakavharika kai? Muri kutondera vamanguja. Taurirai the powers that be kuti hazvigoni zvavari kuita, vashaisha. Hazviitezvo.
Mumwe mubereki wemuHarare vaStan Nyatsanza vaudza Studio 7 kuti vashamisika nezvaitwa neZimsec sezvo zvichipokana nezvakataurwa nebazi rezvedzidzo yepasi iro rakati mari yedzidzo haifaniri kukwidzwa zvakanyanya kuitira kuti vana vese vawane dzidzo.
Nyaya iri kuitika ndeyekuti ZIMSEC haisi kuteerera zvotaura hurumende. Hurumende yakabuda pachena ichiti mafees ngaasakwire. Zvinoreva izvo kuti even nyaya dzemaexam fees hadzifaniri kukwira, asi tiri kuona ZIMSEC iri kukwidza mitengo yekunyora zvidzidzo.
Mutungamiri wesangano nomiri yavarayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti zvaitwa nehurumende kurambidza vana vevarombo kudzidza munyika.
Tiri kupa ZIMSEC nguva inongokwana kuita mwedzi umwe chete kuti igadzirise nyaya iyi, vanhu vakwanise kuregista vose, vakwanise kunyora vari muzvikoro. Kana vatadza kudaro, vabereki vose vevarombo nesu varayiridzi vanoshandira kuti dzidzo iwanikwe nevanotambura, tichange tichizobatana tichimeka shuwa kuti hapana munhu achazonyora dzidzo kana varombo vasiri kunyora. Nenyaya yekuti hatingati vana vedu vatadza kunyora dzidzo yeCambridge, tovanyima zveyedu yemunhu. Hatisi kuzotendera zvakadaro zvichiitika, ende hazisi kuzoitwa under our watch, and we are warning ZIMSEC kuti iise house yayo in order so that education remains accessible.
Bandiko revarayiridzi vechidiki mune rimwe remasangano anomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rashorawo zvaitwa neZIMSEC richiti vabereki vakawanda havakwanisi kuwana mari iyi. Kunyange hazvo mutauri weZIMSEC Nicky Dlamini abvuma kuti ndizvo zvaitwa neZIMSEC, aramba kutaura zvakawanda achiti nzvimbo dzese hadzisati dzaona chiziviso ichi. Gurukota rezvedzidzo vaKane Matema varamba kutaura neStudio 7 vachiti havatauri nenhepfenyuro ino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM 6175 ne 9825 kHz. manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM 4930 13860 ne 15460 kilohertz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne 15460 kilohertz pashortwave.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations rinoona nezvevapoteri rinoti zviuru zvevanhu vemuMozambique mudunhu reCabo Delgado zviri kutiza kukwira kwekurwisana kuri kuitika uye kukuwadzwa kwevanhu nezvikwata zvakapakata zvombo. Kurambidzwa kwekupinda nekubuda kwezvinotakura vanhu muChina kwakanangana nekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus munyika iyi. Kunonzi kwave kutadzisa vapoteri vekuNorth Korea kutiza vachienda murusununguko. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muguta reBeijing muChina, muzvare Samantha Siwanda, vanoti hurumende yemunyika iyi yawedzera mazuva ekuti vanhu varambe vakavharirwa mudzimba dzavo kubva pazuva rakukadzi 17 kusvika mwedzi unouya. Vanoti hurumende yeChina yakaisa vanhu pamagedhi enzvimbo dzinogara vanhu kuti vaongorore vanenge vachida kumbobuda vachitswasanudza makumbo munharaunda dzavanogara. Chirwere ichi chinonzi charura munyika iyi, uye sangano reWorld Health Organization rakatara kuti chirwere ichi chitorwe sechirwere chavhiringa pasi rose chinofanirwa kutariswa nekukasika. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata muzvare Siwanda kuti tinzwe zvizhinji nezvenyaya iyi.
Pari zvino hazvisati zvachinja ezvino kuti zviri kuita nani, kuti pari kuchowedzerwa maybe from 17 kusvika kunana March 2 zvavaita izvinezvi pamagedhi like ema different apartments, different houses. Paiswa vanhu vanenge vachicheka temperature vachikutarisai, saka vakubvumidza vanhu kuti mubude outside the gate uchizodzoka hako. Saka pari zvino vanhu vanokwanisa kubuda zvavo, but kubuda kwacho unenge usiri kuenda kure nokuti transportation imai kuna like public transportation hakuna. So maybe kubuda maybe kungotwa some sort makumbo uchifamba hako munharaunda imomo muchidzoka. Kora zviri kungonzi postponed until further notice. Saka hapasati pane date chairo chairo kuti zvinhu zvinoita normal rini.
Kopanyaya yekumabasa nekuzvikoro uyezve nenyaya yechikafu zviri kufamba sei?
Mabasa akatovharwa, zvikoro zvakavharwa, maprimary school, mauniversity nanhasi zvichiri zvakavharwa, hazvisati zvavhurwa because vanotomirirawo kubva kugovernment. Saka ingoriwo ndiyo until further notice. Panyaya dzechikafu pavhurwa nzvimbo shoma nini dziri kutengesa chikafu, but kutenga kwacho munotoita zvekuorder food online vachizodeliver, but havazobvumidzwa kupinda chaipo chaipo pamenge muri. Saka pane nzvimbo futi yekuti delivery yacho yasvika inonosiyiwa ikoko mozofamba kunotora ikoko. Iye zvinoizvi maZimbabweans hatisati tane muZimbabwean abatwa nechirwere.
Vanga vari chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muguta reBeijing kuChina, muzvare Samantha Siwanda vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7. Dare repamusoro nhasi rapa mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, uyo vavari kurambana naye muzvare Mary Mubayiwa, mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekurova mushandi wavo. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachisvitsa chikumbiro chekuti Muzvare Mbaiwa vatongwe vachibva kumba pamhosva yavari kupomerwa yekunzi vakarova mushandi wavo anoita basa rekuchengeta vana vavo, gweta raMuzvare Mbaiwa, amai Beatrice Mutetwa, vati mutongo wadarira Major Street wekunyima Muzvare Mbaiwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa unofanira kusendekwa parutivi. Amai Mutetwa vati hapana humbo wakasvitswa kudare unoradza kuti Muzvare Mbaiwa munhu anogara achipara mhosva dzakadai, zvakazopa kuti mutongi wedarira Major Street avati vanogara vachipara mhosva dzakadai. Asi gweta ranga rakamirira hurumende panyaya iyi, vaMichael Reza vati Muzvare Mbaiwa munhu ari kupomerwa zvakare mhosva yekuda kuuraya vachiwenga pavairwara vari muchipatara chekusouth africa gore rapera. Saka nokudaro vati kurova kwavanoti vakaita mushandi wavo Muzvare Delight Munyoro kunoratidza kuti munhu anoda zvemhirizhonga. Amai Mutetwa vati hazvaikwanisika kuti Muzvare Mbaiwa varove Muzvare Munyoro mbama sezviri kutaurwa nehurumende, sezvo vakakuvara maoko kuburikidza nekuputika kwakaita bhambu kuwhite city stadium pamusangano waiitwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevatsigiri vavo muna 2018. Zvataurwa navareza zvapikiswa naamai Mutetwa avo vati hapana humbo hwekuti Muzvare Mbaiwa vakapara mhosva yekuda kuuraya murume wavo sezvo nyaya iyi isati yatongwa vakabatwa nemhosva. Mutongi wedare amai Erika Ndewere vatura mutongo wekuti mutongo wedare reMajor Street uyu usendekwe parutivi vachiti Muzvare Mbaiwa havanganzi vagare mujeri sezvo vasina kubatwa nemhosva yekuuraya murume wavo iyo yavakatopiwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso. Amai Ndewere vati Muzvare Mbaiwa vabhadhare madhora chiuru nemazana mashanu ari maRTGS semari yechibatiso uye kuti vazvipire kumapurisa epabhorodheo kamwe chete pamavhiki maviri uri musi wechishanu, uye kuti vagare pa 64 Folly Jones Crescent kuGlenlawn, uye kuti vasavhiringidzana nevafakazi panyaya iyi. Mutungamiri wetajamuka vapromisi Mukwananzi vati mutongo wakanaka waturwa nedare asi vanoti havasi kufara nemabatirwo ari kuitwa Muzvare Mbaiwa navachiwenga.
Ndozvishoropodza zvikuru kuti makurukota ehurumende neenyika anotora masimbawo ehurumende otanga kushandisira vangava vakadzi vavo kana mhandu dzavo dzisinei nezvemutemo wenyika. Ndozvatiri kuona zvinonyanyoitika pakati pavachiwenga naimbova mudzimai wavo.
Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare muzvina bhizimusa nemukurumbira vaGenius Kadungure avo vanozivikanwa nezita rekunzi Jinimbi vanyimwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekunzi vakapinza munyika motokari yavo yemhando yepamusorosoro gore rapera zvechikiribidi mushure mekudzikisa mutengo wemotokari iyi. Mapepa ari pamberi pedare anoratidza kuti vakadungure vakadzikisa kukosha kwemotokari yavo pavakasvika pamuganhu wenyika kuBait Bridge kubva pamamiriyoni matatu nezviuru mazana zvemarands kusvika pamiriyoni imwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe. Vachuchiso venyaya iyi vanoti vakadungura havana kutaura mari yechokwadi pavakapinza motokari yavo yemhando yeBentley yavakatenga kuSouth Africa. Hurumende inoti vakadungure vakabhadhara mari inoita zviuru makumi masere nechimwe chete zvemadhora ekuAmerica kuti motokari yavo ipinde munyika, zvakaita kuti hurumende irasikirwe nemari inodarika zviuru makumi mashanu nezvisere zvemadhora ekuAmerica. Vakadungure vanzi vadzoke kudare musi wa20 kukadzi uye gweta ravakadungure vaJonathan Samukange vati vachakwidza nyaya iyi kudare repamusoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Basariri pano, maraisivani, kana wadaini, uchapura nyembano musana. Musha mukuru, kuna mwewose, kana wadaini, uchapura nyembano musana. Musha mukuru, kuna mwewose, kana wadaini, uchapura nyembano musana.
kuisa yekambo kubva kuna mushaka Paul Matawiri hanzi handizvo zvandavinga pano vateereri musakanganwa kuti chirongwa chelive talk na 8 p.m. tiri kutarisa mamiriro akaita zvino munyaya dzezvematongerwo enyika sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanoti vanhu vanenge vakundwa musarudzo vanofanirwa kubvuma kukundwa muzvare mary mubayiwa vanopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuunikai nemufaro semazuva ose ndini wenyu jonga kandemiiri ndiri muwashington dc ndekusiyai mina mutungamiri nkomo
sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza siseWashington DC.
Le tshona njani mthanga zomuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 7 kunhlolanja 2020 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Yabona i situation omele ibe khona ngidiyane ukuthi uchamise hlelo ofisini yakhe umele ibone ukuthi maye ngasakukhulumisa nawo lomnangagwa akawini lutho. Lomnangagwa la kumele ibone ukuthi maye ngasakukhulumisa nawo uchamisa akula nto oyiwinayo. Yiko owo isituation enjalo esikafiki iyo thina njengendizwe.
Omunye wabasakhulayo abaxotshiweyo kubandla lezanu PF uthi umongameli Mnangagwa kumele ahlale phansi akhulumisane lo mkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa.
Ile abamele bekhulume ngazo ezokugcinwa kwama-rights akaZulu walapha ase-Afrika kodwa bona kabayadidizeli bekhuluma ngondaba lezi badidinela ukuyakhuluma indaba eziqeda isikhathi kanye nokuqeda imali befuna nje ukuphongukudla izimali bephapha ngamafremathina kungelethi abalenzayo.
Umongameli Mnangagwa uye kwele-Ethiopia namuhla ukuyaphatheka emhlanganweni we-African Union Ordinary Summit oqala ngesonto. Uhlelo Woza Friday silomhlabeleli wengoma zokholo uAudrey Chenayi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Omunye wabasakhulayo bezanu PF abasanda xotshwa ezikhundleni umnumzana Godfrey Senengamo namuhla ukhuthaze umkhokheli webandla lakhe umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi akhulumisane lomkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa balungisise okuhluphayo elizweni. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
UTsenengamu uveze lokhu emhlanganweni lentatheli izindaba owenzelwe eMedia Center eHarare lamhlanje. Udubo lwenkohlakalo elizweni soluyisindaba phendule, ngakho ke ukhuthaza uZulu ukuthi aphakame alwisane lalo kungakhathalekile ukuthi ungowaliphi ibandla.
Saka ndoda kuwabvunza ma-leaders aya kuti
ngifuna ukuyibuza linkokheli ukuba uyini okwehlulayo ukuthi lihlangane. Udubo sibisibili olwenza lingahlangani ukuthi sikhulumisane kuyini? Kambe kudinga ukuthi uZulu weZimbabwe angene ezitaladeni atshengisele abantu balimazane ukuthi libone ukuthi kulesidingo sokuthi lisebenzisane.
Together they will find a solution.
U-Ostalos Gift Siziba uthi limqotho lelo eselikhulunywa nguTsenengamu.
Amazwi akhulunywa ke nguGodfrey Tsenengamu amqotho mayelana lokuthi kube lokuhlanganiswa umongameli bamabandla eZANU-PF MDC kuyinto eqakathekileyo ngoba kuyikho ke okuyenza ukuthi ilizwe lingayiphambili ke esikhangelele ukubana ke umnumzana Mnangagwa ke lo mongameli Advocate Nelson Chamisa bayiba abathungela amabandla amakhulu elizweni. Lokho kutshengisa ukubana uGodfrey Tsenengamu ubona ukubana inhlanganiso yePollard ayisiyo engayenza ukubana abantu behlangane njalo engahambisa ilizwe phambili.
Kodwa umsekeli kanobhala ehlangothini lwabasakhulayo kuZANU-PF uMabutho Moyo uphambana lokuvunyelanwa ngababili labo okokuthi umnangagwa lo Chamisa bakhulumisane.
Curtain ngomnyaka ka-2018 ubaba umnangagwa wanqoba lokubonisa ukuthi abantu beZimbabwe bamnike ithemba njalo ibandla lezana uPF elinika i-2/3 majority eParliament. Asingeke sithi abantu beZimbabwe bekhethile sibe sesithi thina hayi kumele kukhulunyiswane kukhulunywani. IZimbabwe lelizwe ele-constitution, IZimbabwe lelizwe ele-democracy, ngakho-ke i-democracy izathestwa njalo ngo-2020. Okwakhathesi abantu abavumela uba umnangagwa abuse uba umnangagwa alungise ilizwe.
Okudingwa nguZulu weZimbabwe umoyo ethi yikubona isimo somnotho silungisiswa, hathi ukukhulumisana kwenkokheli ezimbili lezi ngoba singekho isizathu salokho.
Into eqhakathekileyo kathe sinxa sikhangele entweni eziqhakathekileyo esifuna ngabantu beZimbabwe. Abantu beZimbabwe kathe sibakhangelele ukuthi isimo somnotho sibe nganeno because siyananzelela ukuthi kulobunzima obukhona. Ngakho-ke uhulumende wezanu PF usebenza gadalala ukuthi isimo somnotho sibe nganeno. Lokho ukuthi ubaba umnangagwa umele ahlane lo mnumzane uChamisa asonto eqhakathekileyo kathesi.
Enye ingcwethi ecubungula ezombusazwe owenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI umnumzana Bekezela Gumbo uthi lanxa kungumbono omuhle akaboni kusenzakala.
Kumele kube lolutho olwenzakalayo lwenza ukuthi bonke boyi-2 bebone ukuthi bobabili bebone ukuthi akusahlaleki lapho emahhofisini abo. Ubuhlungu kumele bube buzwakala kibo bonke boyi-2 njalo kumele bonke bebe bekuzwa ukuthi nxa bengasangenanga ekukhulumisaneni kukho bonke abawini lutho kula nto abayiwinayo. Kodwa bengakubonke kumele yabona isituation okumele ibe khona ngiliyane yokuthi uChamisa ehlele ehofisini yakhe kumele bone ukuthi maye ngasakhulumisa nayo lo mnangagwa akawini lutho. Lo mnangagwa laye kumele bone ukuthi maye ngasakhulumisananga lo Chamisa akula nto oyiwinayo. Yikho isituation enjalo sikafiki kiyo thina njengelizwe.
Omunye wakhe uthene ngamu uLouis Matutu ube ngekho kulo mhlangano lanxabe kumele babe ndawonye njengalokho abakwenza kowakuqala lapho ababetha khona amagama alabo ababikwa bekhokhela kwezenkohlakalo eZimbabwe. Uthetheleli thuba uthene ngamu ukuveza uhlelo lweZimfirst agenda lapho anxuse abasakhulayo bonke ukuba basebenzelane ukulwisana lemisebenzi yenkohlakalo elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ulubhekise kwele Ethiopia namuhla ukuyaphatheka emhlanganweni we-African Union oqala ngesonto. UMnangagwa uzahlangana labakhokheli bamanye amazwe e-Afrika bekhulumisana ngendlela zokuqeda izimpi kuleli zwekazi kanye lokuthuthukisa impilo kaZulu. Omunye wabalwela amalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni uthi inkokheli ye-Afrika kumele iqakathekise njalo udaba lwamalungelo oluntu.
Yabangalisa sibili ukuthi umhlanganiso we-AU uyagijima uye kuChina usiqeda nje isikhathi kanye lokuqeda izimali usithi ufuna ukukhuluma ngokokuqeda izimpi nokungawelelani emazweni ase-Afrika. Kodwa bona nje sibakhangela ukuthi inkinga ezihluphayo emazweni e-Afrika abafuni ukukhuluma ngazo, inkinga ezifanana nokubulawa kwabantu ngabohulumende abakhona njalo ne-corruption nokutshontshwa kwezimali kanye lokuyalela ezikhundleni nokutshontshwa kwamavoti ama-elections abakhulumi ngakho. Kodwa bagijimela indaba nje engela ngijelamqondo ukuthi bekuthala bekukhuluma ngayo, indaba ezilungiseka yodwa nje uma bengaqala ukukhulumisana indaba ezamapolitiki kanye nendaba ezihambelana ne-corruption nendaba ezihambelana nokutshintshwa kwamavoti. Ngoba sonke siyakwazi ukuthi lapha akulala ilizwe lise-Afrika elike laba nama-election kwayekela ukuba nje nokuphikisana kumbe nokubotshwa kwabantu kumbe nokutshaywa kwabantu kumbe nokubotshwa kwabantu okuba yizo into eziqakathekile abamele bekhulume ngazo ezokugcinwa kwama-rights akaZulu walapha ase-Afrika. Kodwa bona kabadidizeli bekhuluma ngendaba lezi, bagijimela ukuyakhuluma indaba eziqeda isikhathi kanye nokuqeda imali, befuna nje ukudla izimali bephapha ngamafrem athina kungelethi abakwenzayo. So kimi ndinxanga ukukhanyele lokho nje kuqeda isikhathi abakwenzayo nje.
Ngezinye indlela uthi i-African Union kumele iqakathekile kuqakathekise kakhulu udaba lokulondolozwa kwamalungelo oluntu.
Akumelanga nje iqakathekise konokho kuphela, kumele iqakathekise kulondolozwa okwamalungelo abantwana be-Afrika njalo nokuqakathekisa umthetho elizweni le-Afrika olokurespekta i-constitution zonke ze-Afrika kanye nokungafuni ukuyalela ezikhundleni. In fact, ukuqedile ukungaqedi nje isikhathi, into ekumele yenziwe ukuthi yona i-African Union vele kumele idisbande yona ngokwayo, kubuye nje kumbe kungene abanye abantu abangani bangcono abakwaziyo ukuthi i-Afrika kuyini okuright Africa, ngoba lava sokuyi-Old People's Club liyevele ukuthi amadalala aphonga ukuthana nje ekhuluma indaba ezingelangqondo nje kodwa bebhizi bebulala abantwana be-Afrika.
Umnumzana Charles Nyoni ulwela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu, sixoxela eseHarare.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930 13860 la ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930 13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Inhlanganiso yeMisa Zimbabwe isisole uhulumende isithi lokhe eqhubeka ngokwephula amalungelo entatheli zindaba. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Kwalo lwabeMisa Zimbabwe liveza ukuba umnyaka ka-2019 waba lezehlakalo eziningi zokuhlukuluzwa kwentatheli zindaba okugoqela ukushaywa kabuhlungu ngamapholisa ziqhuba umsebenzi wazo. AbeMisa bathi kule ntatheli zindaba ezifika ijumi lambili ezatshaywa kabuhlungu kuthi ezizikhombisa zahlukunyezwa ngendlela ezehlukeneyo. Ingcwethi ecubunga ezomthetho eligqwetha umnumzana Kudawobe uthi bakhathazekile ngokungahlonitshwa kwamalungelo entatheli ngoba kwenza besabi ukubhala indaba ezisola uhulumende.
Phuza kukahulumende ekuguquleni imithetho eZimbabwe kutsho ukuthi abathathela izindaba lokhe besengozini yokubotshwa uma bengabhala indaba ezibonakala zingani zihola zisola uhulumende kumbe izindaba ezingani ziphikisana lalokho uhulumende akukhulumayo. Njalo sikubona ngokuthi ama-commission afana leZimbabwe Media Commission kumnyaka ka-2020 kawakenelisi ukuregista kumbe abathi ngesilungu ku-accredita ama-journalists ukuthi asebenza eZimbabwe for umnyaka ka-2020.
Lokhu kusekelwe ngumgcinisalo wenye njalo inhlanganiso yabezindaba e-Voluntary Media Council of Zimbabwe, VMCZ, umnumzana Lofty Dube.
Uhulumende umsebenzi okade wenza ukuthi etshintshe imithetho ephathelene lokuqhuba kwendaba zombiko amabhili esingakuthi ngamabhili ngesilungu bebesiphe ibhili yeZimbabwe Media Commission the Freedom of Information ebebesithi bazahambisa eParliament. Kodwa esikubonayo ngalawa mabhili ukuthi ngombono wethu ngendlela uhulumende ahambe ngayo esinika la mabhili ayatshengisa ukuthi akusoke kube lenguquko enkulu ezayenzakala kule imithetho ebesilayo ekudeni. Njalo uma ukhangela indlela abakwenze ngayo le ndlela abale ukufaka ezinye izinto ebezifunwa zintatheli izindaba kutshengisa ukuthi uhulumende kazimiselanga ukuguqula umthetho ephatheleni lokuhambiswa kwezindaba.
ULeopold Mnente wenhlanganiso yentatheli ezisakhulayo eYoung Journalists Association NYOJA uthi bayavumelana lophenyo lwemisa.
Njengentatheli izindaba sisike sazama sibili ukukhuluma lohulumente ukuthi ephangise eyenze lawa ama-reforms, efake lawa ama-reforms, kodwa esesikubona ukuthi sokusiba worse. Sesibona ama journalist echaywa, sesibona ama journalist ebotshwa, la uhulumende kala ndaba lakho. U Minister of Information uMonica Mtswango uyabelokhe thule, even ningabhala izincwadi licela sibili ukuthi la eke khulume nama police kakhulumi lawo. Nxa imisa isithi uhulumende uyatshengiseka sibuthi kafuni ukufaka ama-reforms, siyavumelana lakho lokho thina njengentatheli izindaba, especially intatheli izindaba ezisakhulayo.
Kodwa omela ibandla lezanupf kuhlangothi lwabatsha kobulawayo umnumzana Munashe Mduta uthi uhulumende uzimisele ukuguqula isimo sokwethula kwembiko ngokukhululekileyo.
Ama-reforms ayenzakalayo kathesi ayatshengisa kakhulu ukuthi uhulumende wezanupf is very committed kuma-reforms ayemedia and committed to ma-reforms nje ayelizwe jikelele. Siyabonile ama-amendments ayenziweyo ku-IPA, sibonile ama-amendments ayenziweyo kumanye ama-laws akhona ahambelana le ndaba zemidiya. Kutshengisa kakhulu ukuthi the commitment is there. And ukuthi abantu bethi there is no commitment kuyize ngenxa yokuthi if you look at it ever since 2017 up to today, sokulezinto ezitshintshile eziningi ezitshengisa ukuthi amathuba asevulekile, i-freedom of expression is being guaranteed. Obviously, yes, abantu bangakhuluma okuningi bafune ukuthi into zakho zenzakale fast. But this is a process, it's not an event. And siyakubona kakhulu ukuthi this process is ongoing. It may not be happening ngendlela kumbe ngesikhathi asifuna ngabanye abantu, kodwa kuyayenzakala. And we are very happy ukuthi the government is very committed into this, ukuthi into lezi zenzakale zama-reform.
Abemizwa Zimbabwe bathi loba nje uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wathembisa uZulu ukuba uzawahlonipha amalungelo abantu, indlela aphatha ngayo intatheli kayikutshengisi lokhu, ngoba kusukela ngomnyaka ka-2018 kusiya kumnyaka odlileyo ziqongile izihlakalo zokuhlukunyezwa kwentatheli zindaba. Imithetho evimba ukusebenza kwentatheli efana le-Access to Information Act, IPA, uhulumende uthi iyaguqulwa, kodwa incwadi zithi emisha efana le-Zimbabwe Media Commission Bill le-Freedom of Information Bill iyazifanana nale midala. Imizamo yokukhulumisana lomphathintambo ozokwethula kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa lomsekeli wakhe umnumzana Andrew Mthodi yehlule njengoba bebengadobhi umakhala ekhukhwini babo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Live talk lamhlanje sikhangela okwenzakala kwezombusazwe elizweni. Tumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe namafitshane. Udokotela Wen Liang wakwele China owajeziswa nguhulumende welizwe lakhe ngemva kokwazisa umhlaba ngokuqhamuka komkhuhlane we-coronavirus usebulewe ilo mkhuhlane esiba ngomunye wabangamakhulu edlula isithupha 636 asebebulewe ilo mkhuhlane. Abo manyano wenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kwele Malawi, abe Human Rights Defenders Coalition, bathi bazangena esitaladeni betshengisela nxa umkhokheli wekhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho engekela ukusuka esikhundleni. Abachuchisi bomthethwandaba weMelika bapha ubufakazi bokuthi osakhulayo omhlophe otholakale elecala lokudubula ebulala abantu abangamajiyomi edlula amabili edolobheni le-El Paso elisemngceleni lele-Mexico nyakenye afunyanwe elecala. Inhlanganiso emela izikhalazo zabeZimbabwe kwele South Africa, iZimbabwe Community in South Africa, iqhube umhlangano wokukhanda amacebo okuqeda ubugangi obudalwa izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Kubika uBenedict Nhlapo.
Isikhulumeli senhlanganiso yabeZimbabwe asebehlala kwele South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi uthi babizele umhlangano ngemva kwezikhalazo eziningi zobugangi ebesenziwa izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Lokhu uthi sekusenza uhamba umuntu echelesile esikhulumela kumakhalekhukhwini wakhe kube ingozi enkulu kakhulu enzekini edolobho legoli lemalokishini ahlala beZimbabwe abaningi eHillbrow, Beria neUvalde.
Abanye babantu babuyele ekhaya bacocobisi bazenza imsulwa le bebuya ngapha bezenza uganga. Sikhuthaza ukuthi umuntu kasebenzi asebenzele umndeni. Abantu abangacreate imarket for ama criminals, for instance kuthenga impahla ezijonjiweyo, so sithi ebantwini bakithi lingakhohlwa ukuthi emuva lachiya kunjani.
Isiphathamandla se-ofisi yeZimbabwe eJohannesburg uConsular Melody Chaurura layo bekhona kulomhlangano. Yena-ke uthi senzo sokubulawa kwepolisa e-Deep Sloot okubikwa senziwe ngabeZimbabwe yinto ethelela abantu bonke ihlazo.
Zimbabwe strongly condemns any acts of criminality by either our people or anyone in South Africa.
Asisekeli imisebenzi yokuganga njalo sikhuthaza abeZimbabwe bonke ukuthi bahloniphe umthetho.
Nationals residing in Zimbabwe respect and abide by our laws.
Inkosi yakwaMthokazi ubulelani lobhengulwa Khumalo obesemhlanganweni munye ukhuze abantu ethi kubi ukuthi umuntu athi esemzini aziwe ngobugebenga.
Kuqakathekile ukuthi singalibali ukuthi size la uzoqasha nje ukuthi silungise ukuhlala ekhaya. Manje ukuthi sifike la sibe comfortable senze izinto ezingalunganga anginamakhelwana osozivumela siqhubeka kanjalo. Kodwa ke akuvumelanga ukuthi nabo abasizuthe manje. Kumele nje kuhlalweni phansi kulungiswane nje emacala. Yiko ke esihlangene.
Iningi belisemhlanganweni liso lamapholisa ngodlelana lalezi gebenga ngoba kazibotshwa lezibotshwayo zikhululwa masinya. Kodwa ke siphela amandla samapholisa laso besukula umhlangano Lieutenant Colonel Ntsekiso Mfukeng uqonqosela abantu ukuthi bamangalele insitha amapholisa adlelana lezigangi ukuze lawo abotshwe.
Ngicela kumphakathi wonke ukuthi amapholisa ayenza okungalungile. Mabatshele ustation commander wala bahlala khona to say iphoyisa elisonge isikhathi esonke ugqoke so igama lakhe uSimani bani uhamba ngemoto engine registration engine ukuthi nali iphoyisa lenze lokhu nalokhu nalokhu. Kuzo zonke imoto zesiphoyisa sine AVL automatic vehicle location system.
Kuvunyelwene kulomhlangano ukuthi kuzabunjwa iqula lokulwisa ubugebenga lobo eligoqela amapholisa abezomdabu amabandla ezombusazwe izakhamizi labenhlanganiso zezizalwane seZimbabwe kwele South Africa. Abangenele umhlangano bakoqela abantu makhaza abezenkolo abezomdabu lamabandla chiyeneyo ezombusazwe eZimbabwe. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Mhlapo.
Kwezemidlalo lamhlanje inhlanganiso yezifa isikhuthazwe ukuthi ingavumeli abadlali asebekhulile ukuba badlale ezigabeni eziphansi ezibalisa uDivision 2 lo Division 3. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma ngesikhathi esipha isipho semendulo ezombala wegolide lezombala wesiliva eziphiwe inhlanganiso yezifa ngabanye bakhe abahlala phesheya kolwandle, bona abangathandanga ukuvezwa ngamagama. Intatheli zindaba yezemidlalo uSikhumbuzo Moyo uthe labo bantu bacele ukuba afikise isicelo sokuba kuzigaba eziphansi kudlale abasakhulayo kuphela ukuze umdlalo wenguqu uthuthuke kwele Zimbabwe. Esephendula umgcini sihlalo wenhlanganiso yezifa edolobheni lakoBulawayo uAlan Mpofu uthe yena bavumelana lawo umcabango wokuba kuzigaba ezingaphansi kudlale abasakhulayo.
It would make sense if we have kungumbono omuhle ukuba kube lo mthetho othi kwisigaba sika Division 2 la ku Division 3 kudlale abadlali abeneminyaka ethile. Njalo yinto esiza ihlafuna kabanzi njengenkokheli.
Umgcini sihlalo wezifa Southern Region uAndrew Tabela laye ungezelele wathi umbono wokuba ukhangelisiswe ukuba kuzigaba eziphansi kudlala abantu abaleminyaka emingaki muhle, njalo wathi bazaxoxisana ngawo kabanzi emhlanganweni ababalawo minyaka yonke i-annual general meeting. Kusigaba se-Premier Soccer League kulomthetho othi amaqembu kumele abhalise abadlali abahlanu abaleminyaka engaphansi kwamajumi amabili, loba nje kulensolo phezu kokuba malutshwane amaqembu apha labo badlali ithuba lokudlala. Imendulo lezi ezivele kwele Bhilithani zidingelwe izigaba ezibalisa esakoBulawayo, esemathebeleleni North, esemathebeleleni South, esemidlands kanye lenhlanganiso ye-National Association of Secondary School Heads. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi ubhokile.
Woza Friday lamhlanje si lomhlabeleli wezokholo uAudrey Chennai yena ohlabela ekoBulawayo. Kubika intatheli zindaba yethu uEzra Chisospanda.
Ngithela delika uDriela uqala lesihloko esithi I put my trust in him. Lengene kozwakala ebantwini kukhanya isedumile kakhulu wonke uthi siyathunqa.
Olungile unobu melela me.
Ngazalelwa eHarare, Glenview. Ngakhulela kwaBulawayo eLuveve, ngafunda eLuveve High School. Ezomculo nje ngaqalisa nesikolo, but professionally I started in 2012 khona kwaBulawayo, kulapho ngalauncha khona my first album in 2018.
Njengabaculi abaningi othulayo kukhona owangithintayo ngaphakathi womenza waba lesifiso sokucula.
Ngikhula nje ngangithanda mama Shingisayi Suluma. Kunabanye abasakhulayo Janet Manyoa, ngibathanda njalo. And also I love Nigerian gospel artists like Victoria Orenze. Album yami, it's called I Put My Trust in Him. Ngesikhathi ngisenza this album, ngangingakwazi how to go about it, but I just had to put my trust in ngithembele kuye ukuthi uzayenza ukuthi kwenzakale.
Ezenkolo amaningi kulezi nsuku sesiphala sabaculi bengoma zokholo, njalo abaculi abahlangana lapho bayaxhasana kulo mculo.
I-church ensontake yothiwa i-Eco Life Assembly. So sengike ngasebenza lo Paula Sarah kuleyo ngoma esayenza sonke ithiwa Call on the Name of the Lord. It was also featuring Othongo Tinashe Soft from Family Voices. Sengike ngasebenza lo Natsisai Talia Mtsamiri, like she's an upcoming. Sengike ngasebenza lo kuthiwa Prophetess Nana Chinyere from Nigeria. Uyo ingoma yami eku YouTube etholakala, ungayidinga as Hallelujah or Uyangihola, you find it there on YouTube.
And that is all that matters, that someone slight you and the moon won't even hurt you.
Oh, Audrey Jenai, njengabaculi bonke ucela ukusekelwa yini balaleli, njalo umculo wakhe uyatholakala endaweni ezijiyeneyo.
I-music yami itholakala ikakhulu e-church yethu e-Eagle Life Assembly. Ma-shops awe video easy khonapha kwaBulawayo. Ngiyatholakala njalo ku-Facebook as Audrey Chennai. Ngiyahlabela endaweni ezichenayo kuma-conferences e-church, emchadweni, ma-birthdays. Ngiyabonga kakhulu ukungisekelela okwenzayo even on Facebook and different places where I go to minister. Ngithemba njalo ukuthi liza kubekela phambili lingisekela kulo msebenzi engiwenzayo. Ngiyabonga.
He's got plans for you, plans to keep you and never harm you. He said
umculo wengoma zokholo uyathoba njalo uyaduduza umuntu. Asikhathi sinye udumisa uSomandla ngasenzela khona. Namhla besilo Audrey Chennai ngingoma zakhe zokholo kuhlelo Woza Woza Friday. Ngithi kini, put your trust in God. Mpela sonto emnandikini lonke igama lami ngu-Ezra Jesus Bang.
Say, fear not,
Audrey Chennai ehlabela ke kamnandi lapho bekuhlelo Woza Friday lensizwa yangakithi uEzra Chisaspanda ukusiphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Omunye wabasakhulayo bezanu PF abaxotshwe ezikhundleni umnumzana Godfrey Senengamo uthi umnangagwa kumele akhulumisane lo mkhokheli we-MDC umnumzana Chamisa. Kwanele olivalelisayo Muntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.